manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kava tereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musuwe muvhuro mbudzi 6/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzemabi-elections dzichaitwa musi wa 9 zvita. Mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeopomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva kumarara kuPomona. Mukuru wekereke yeRoma Pope Francis vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeopomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva mumarara panzvimbo yaimborasirwa marara nekanzuro yeHarare. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semukokwa mukuru pagungano rekuparura zviri pamutemo urongwa hwekushandisa marara kuita magetsi, vaMnangagwa vati urongwa hwaitwa neGeopomona hwakanaka chose.
Panapa vaivo vachingopota vachiita moto zvazvitaana nesecond republic ngazvipeu ndokutsvaga kuti nyika dzinogona kugadzira zvinhu zvakadai dziri kupi ndokuwana vedu vana kuti vashore zvinoitwa kumwe vagovenazvo vakagona kuita izvozvo.
Kambani yeGeopomona Waste Management inoshanda iri pasi pekambani yeGeogenix BV yekuNetherlands, iyo yakasainirana nehurumende chibvumirano chemari inosvika $344 million, chichange chiripo kwemakore makumi matatu. Mukuru wekambani yeGeopomona vaDilish Nguwaya vati vari kudyidzana zvakanaka nekanzuru uye vagari vemuHarare vachawana chouviri kubva mubasa ravari kuita.
Vagari vemuno muHarare vachabhenefite nokuwana magetsi vachaisa plandi, vachawana mabasa, vachagara panzvimbo yakanaka.
Asi meya weguta reHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti havafari nechibvumirano chakaitwa pakati pekanzuro yeHarare yakamirirwa nebazi rezvekutongwa kumatunhu neGeopomona. Kupiwa mvumo kwekambani yeGeopomona yekutenga marara ose emuHarare ichiagadzirisa magetsi kwakakonzeresa bongozozo gore rapfuura apo kanzuro yeHarare yakati izvi zvakaitwa nehurumende isina kuziviswa. Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende yaifanira kuvazivisa nezvechibvumirano nekambani yeGeopomona pasati paita kunyorerana pasi.
Urongwa uyu takabvira kare tahuramba yechiti urongwa uyu haunongobvira vagari vaudzwa kunzi kuchaita urongwa hwakadaro, uyezve ekanzuro yeguta reHarare yaitopokana nazvo nechikonzero chekuti isu tange tavaudza kuti isu sevagari hatisi kufara neurongwa ihwohwo nechikonzero chekuti taiona hwakange husina kunyatsotitwasa-twasa.
Vakamboita meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti sezvo pakamboita mitauro pamusoro pekubvumira kambani yavanguwaya kuita basa, mutungamiri wenyika anga achifanira kujekesa kuti nyaya idzi dzakazogadziriswa here.
Kana vari vaprezidenti vaparura vachidaro vangadai vatotaurawo nenhau iyoyo kuti Masakatano angaripo anganga mira sei. Akazopedzwa sei. Zvakazochenurwa sei. Tamira pakanaka here neproject iyoyo. Kuti vafadze mhuri yese yeHarare. Vafadze guta racho. Vafadze nyika yese kuti hapana chakaipa chakafamba muchiitiko ichi.
Muchibvumirano chakaitwa gore rapfuura, kambani yeGeopomona yakanzi ichange ichibhadharwa nekanzuru mari inokwana zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora ekuAmerica, $22,000 pazuva, mushure mekugamuchira marara anokwana tani rimwe chete muzuva iroro. Asi kanzuru inoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekutakurisa marara, haikwanisi kuwana marara akawanda kudaro, zvinoreva kuti inenge yava kungobhadhara mari yemahara kuGeopomona, sezvo chibvumirano ichi chichiti kunyange kanzuru ikatadza kusvitsa tani remarara pazuva, inongofanirwa kubhadhara $22,000 inodiwa pazuva. Kana chava kushanda zvakazara, chivakwa cheWest to Energy chanzi chichaunza magetsi anokwana 22 megawatts, uyewo panzvimbo iyi parikutarisirwa kuvakwa nhandare dzemitambo yakasiyana siyana kuti vanhu vazvivaraidze. Vanguwaya vanonzi vanodyidzana munyaya dzemabhizinesi nemwanakomana wemutungamiri wenyika Collins Mnangagwa, uye vakambosungwa vachipomerwa huori panyaya dzemabhizinesi. Imwe yekambani yavanomirira muZimbabwe yeDrugs International yakakonzera mutauro munyika mushure mekupiwa basa rekuunza mishonga nezvikwanisiro zvairema mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica isina kutevedza mitemo yakatarwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change Vasengezo Shabangu. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weZEC Rodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzapera uye vari kukurudzira vese vari kuda kupinda musarudzo idzi kuti vauye nemagwaro avo ese anodiwa akakwana.
Tokumbirisisa kumakandidati vauye nemapepa ose, kati mapepa ose toreva chitupa kana kuti passport, chatisingadi driver's license. Why do you think I did that? Because I proved citizenship. And there, of course, my candidates,
Mutauriri weZAP vamusongelwa Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vari mushishi yekutsvaga vanhu vachamirira bato iri kuti vanyorese mangwana.
Tichakondesta vanhu vakati tisangana nayo zano kumatenga mumakomo nemumvura tichapedzerana nayo.
Mutauriri wavachavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori weTriple C vaKalipani Pugen vaudza Studio 7 kuti vachamirira bato ravo vange vari mushishi rokugadzirira magwaro avo kuti vaendese kunomination court mangwana.
Mangwana vachaenda makuseni chaiyo kuti kana uchivhura papa vanenge varipo havati kuti kuitiwe same thing araitika vana June papa vechiita makandidates ekubulawayo.
Mutungamiri weTriple C Nelson Chamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo, uye iye vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvesarudzo muTriple C vaIan McCone vaudza Studio 7 kuti havasi kuzorega zvigaro zvavo zvichienda kuvanhu vasiri nhengo dzebato ravo.
Naka chinhu chako chaakaruma pamazino kana ndini womukavige here chichienda.
Tavabvunza kuti vachazvifambisa sei sezvo vachavangu vachiti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru muTriple C vakati pane musiyano mukuru pamusoro pavo navachamisa. Nhengo dzebato ravachamisa dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzaonekwa kumahofisi eZEC dzichigadzira magwaro adzo ekupinda musarudzo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabude pachena nezvavari kuda kuita, vachiti zviri pachena kuti ndivo vanodiwa nevanhu kudarika vachavangu.
Saka ndikuti ngaba bude pachena ngaba taure zawaru kuda ngaba uzwana ya Zimbabwe choko adi vanare Zimbabwe vani kodziro yekutaura au yekuisa au izgura au panyai zine kutitanga ndio azitela kutapinde mpari ya mendi taka ngaba dzokere zekare kubani
Mushandi mkuru mchikamu chekuburiswa kumashoko Muzanu PF Vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vapedza gadziro dzese uye vanotarisira kukunda musarudzo itsi.
Isu sebatu hatitarisiri kana dambudziko rimwe chete pama candidate edu. Tirikutarisira kuti vose vachaitwa domination yavo zvakanaka naka tigokunda musarudzo dzomuswa 9 December.
Sarudzo idzi dzirikuitwa mushure mekunge nhengo dzeCCC dzeparamende makumi maviri neina nemakanzura tunhu akaita sevula wayo nemasvingo adzingwa zvichitevera tsamba dzakanyorwa navachavangu vachiti nhengo idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato iri. Nemugovera dare repamusoro rakarasa chikumbiro chenhengo idzi chekuti dzidzorogwe muparamende sezvo vachavangu vainge vasiri nhengo yebato ravo. Sarudzo dzichaitwa matunhu akaita Sevulawayo South, Cowdrey Park, Lobengula Magwegwe, Nengeta nemakanzuru eVulawayo nemasvingo. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa 9 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wekereke yeRoma, Pope Francis, vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas iyo yapinda muvhiki rechishanu imbomira kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro zvakaita sechikafu nemishonga. Pope Francis vakataura izvi vari kumuzinda wavo kuSt Peter's Square mushure memunamato wavo wepasvondo weAngelus Prayer neZuro. Bazi rezveutano remuGaza rinonzi riri kushanda nechikwata cheHamas, icho chinonziwo nehurumende yeAmerica, chikwata chematororo, rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vave kunanavira kusvika kuzviuru gumi, kana kuti 10,000. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanosvikawo kuchiuru nemazana mana, 1,400. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocracy Party muzvinafundo Urayai Zembe.
Mashoko apapa apiwa maererano nehondo iri kuGaza uko akakosha zvikuru nokuti vanhu vanofanirwa kuwana kurarama, upenyu hunofanirwa kuvapo. Zvino zviri kuitika muGaza umu zvinhu zvinokatyamadza nokuda kwokuti vanhu vari kuparara uye vari kuparara maone. Taona zvee Secretary of State Antony Blinken wekuAmerica ari mudunhu imomo vachiita kuti vodini panyaya iyoyo kuti vanhuwo zvavo vadumbirwa neupenyu uye vari kufa vachiparara muhondo iri kurwisanwa iyi. Asi ini sokuona kwangu hazvingodi kuti zvingonzi vanhu vamire kurwisana kuti vanhuwo zvavo vawane chokurya. Aha, hondo inofanira kumiswa zvachose. Ndinoona sokuti ivo papanofunga vane mashoko anoenda mberi achipfuurira kuti kumiswa ikoko kusangoitwa kwokuti vanhu vawane chikafu hondo yozotanga futi. Zvine zvisina maturo. Zvinofanira kutoti hondo iyoyo imiswe iri kuitika nokuti vanhu havangangofizve.
Masangano api anofanira kunge ari kupindira kuitira kuti tione pachiitwa kumbomiswa kwehondo kuitira kuti vanhu vapiwe chikafu muGaza?
Mapoka anofanira kupindira ndinoona sokuti America, nyika yeAmerica nenyika yeBritain nemubatanidzwa wenyika dzapasi pose United Nations ndo zvikwata zvina masimba okukwanisa kumisa zviri kuitika pakati peIsrael Hamas, nokuti dambudziko iri rakabva kare rakaumbwa sokuona kwangu. Saka America, Britain neUnited Nations ndo dzine masimba akanyanya. Ndinoona sokuti ndo vanokwanisa kunyanya kuva nesimba pamusoro pazvo.
Munoona remangwana repasi rose rakamira sei kana hondo iyi ikaramba ichienderera mberi pakati peIsrael neHamas?
Nyaya ramangwana rine rima mudunhu umu kana hondo ikaregwa ichindirira mberi nokuti kuparara kuupenyu zvoshaya chirevo, kuparadzazve zvose zvinoitika zvinoraramisa nyika dzakawanda navanhu vari munyika dzakawanda pasi rose. Saka hondo iyo iyi inofanirwa kumiswa zvechimbi chimbi nokuda kwokuti inoparadza upenyu, yoparadza fuma, yoparadza zvose zviri munharaunda, ichiparadza magariro evanhu pasi rino uye nokuryidzana kwavanhu pasi rino. Ikasakasira kumiswa inenge yotoita hondo yapasi rese futi zvakare, nokuti ndiri kuona kuti mativi maviri iwayo ane vanyika dziri kutsigira namatunhu norudzi rwuri kutsigira zvokuti inotozoita futi sehondo yapasi rose. Vana Britain naanaamerica ndo dzine simba rakawanda zozobatanidza United Nations dare repasi pose. Saka ndo vanofanira kupindira vataure nemativi ose ari kurwisana mudunhu umu vaunze mawirirano
avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisawo reDemocratic Party muzvinafundo Urayai Zembe vange vari parunhare kuHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Gavuna webanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, Dr. John Mangundla, vakurudzira kuti bajeti regore rinouya ra2024 rifambirane nemamiriro akaita zvino munyika, munyaya dzezvemari neupfumi. Izvi vataura pamusangano wekuzeya bajeti iri iri kuitwa nedare reparamende kuHarare. Bajeti riri kutarisirwa kuturwa negurukota rezvemari neupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mumazuva anotevera. Zvimwe zvinoda kutarisiswa inyaya dzemirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika, kushanduka kwemwaka yekurima nemamiriro ekunze. Vachipakurudziro vati kumisa kubhadharwa kwemitero muzvitoro uye kuwedzera kutengeserana nemari yemunyika, kutarisiswa kwemari dzinobva kunze dzinotumirwa nevari kudiaspora, zvimwe zvezvinogona kubatsira kuti nyaya dzeupfumi dzigadzikane munyika. Asi dzimwe nyanzvi dzezoupfumi dzinoti vamangundla vave kutsvaga utamugate. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, muzvare Chennai Moyo Mutambasere, kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko ari kutaurwa namama Mbukutya aya ndinoona sekuti havasi kurevesa, nekuti vari kuti iwe hurumende ngaiye ichitarisira kuti isashandisa mari yakawanda, asi iko zvino hurumende iyoyo, the same hurumende, iri kuti itisa kuti tiende kumambai election zvakare musi wa9 December. Zvinova izvo zvichashandisirwa mari inosvika $5 million. Asi tichiziva kuti hazvina tsarukano kuti sei mambai elections acho ari kuitwa. Kana hurumende iri pachokwadi kuti haisi kuda iyo kutambisa mari, ngaisaita zvinhu zvakadai zvinoita kuti mari irasike munyika.
Asiwo wani vari kuti vachabvisa mutero pazvinhu zvinotengeswa muzvitoro, hatisi chinhu chakanaka here ichocho?
Vari kutaura ivo kuti pazvinhu zvinenge zvichitengeserwa mumashop papoint of sale, kuti vari kuti matransactions aya achange achibviswa tax kuitira kuti mitengo yacho iderere. Asi tichiziva zvedu isu muZimbabwe kuti zvinhu muZimbabwe zvagara zviri kunyanyisa kudhura. Inflation iri kutarisirwa iyo kuti yava kuma 800% uku. So kudhura kwezvinhu kunyange vakabvisa tax, asi mitengo yaramba yakakwira, vanhu vacharamba vachinoenza kutenga kune dzimwe nyika kwavanokwanisa kuzviwana zvakati chipe.
Kunyaya yekuti zveupfumi zviitwe nenzira dziri pamutemo dzinotevedzereka zvemabhizimusi, ndaona vachiruti nechirungu formalization, ipapo panofamba sei?
Formalization of the economy yavari kutaura iyo handizivi kuti ingaitika seiko. Iko kusina mabasa, kana kusina mabasa vanhu vachangoramba kuti chaawanotengesawo waatengesera, achichitenga kwaanenge achitenga, achichitengesa kwaanenge atengesera. Formalization tichiri kure nenhau yekuti munyika hamuna mabasa.
Avo vange vari vanoongorora nezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, muzvare Chennai Moyo Mutambasere, vange vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Apo nyika dziri kubatana, yeZimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mwedzi uno wambudzi mukucherechedza mwedzi wekupa vanhu chenjedzo yechirwere chediabetes, vamwe vanoti cheshuga. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa chirwere ichi. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanorarama nechirwere ichi muzvare Hitha Koga vanoti mitengo yemishonga yeshuga munyika yoisa utano hwavo panjodzi.
Vazhinji vedu hatikwanisi kunge tichitenga mishonga yatinoda yakaita semapiritsi neinsulin nekuti inenge ichidhura. Saka tinopedzisira taakungorarama tisingatore mishonga iyi sekurayirwa kwatinenge takaitwa nana chiremba. Uye zvakare zvimwe zvinoda kushandiswa zvakaita semaglucometer nematest strip atinoshandisa kuti tinge tichitesta shuga dzedu mazuva ose zvinodhurawo zvakare.
Izvi zvatsigirwawo nemutori wenhau Vanessa Gonye uyo anoraramawo nechirwere ichi. Gonye anoti pamwedzi anoda mari inosvika mazana maviri emadhora ekuamerica yemishonga.
Isusu zvakaita vandinoshandisa mumwe unoita 18 unodhura wacho unoita 24. I-18 penset inobaya svondo rese chete haipedze mwedzi. Saka nde ndichida ma-18 anokwana mana pamwedzi. Ndoita ma-18 ma-24 anokwana zvakare mana. Ende inova mari yakawandisisa. Tafuzve zvinotarisirwa kunge munhu ane shuga achidya zvinoti dhurei. Seni ndinojambira mishonga ndikabaya nhasi ndombojamba mangwana.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vachiraramawo nechirwere ichi vati sangano ravo rinoshushikana kuti vamwe varwere vari kutadza kutenga mishonga izvo zvavati zviri kukanganisa utano hwavo.
Nekuti mishonga yachona adherence iya vanoti pachirungwa adherence iya havachaiti. Akutoti agabozvibaya kuseni manheru ndiri right kana kuti akuseni ndozozvibaya manheru. Vakuwana imwe dhosi yavanojamba kuti kamushonga kaye kavasvusukise. Saka hurumende ingakwanisa kuti nenge mishonga iwanikwe nemari iri pasi kana kuti mishonga iwanikwe pachena zvinobatsira kuti matambudziko emacomplications ediabetes aite mashoma.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vanoti zvimwe zviratidzo zvechirwere ichi kurasa mvura yakawanda pamwe nekupera simba.
Symptom yokutanga inyaya yokuita weti yakawanda uchinwa mvura yakawanda. Pachirungu vanoti polyuria and polydipsia. Zvinokonzerwa nokuti shuga yenenge ichibuda muweti iyaya. Inosveta mvura yese inenge iri muviri. Woita weti yakawanda uku uri kudutira mvura uku iri kusvetiwa iri kubuda kuweti. Unotanga kunzwa kuneta, fatigue, muneta-neta. Unogona kunzwa kungopera-pera simba. Masymptoms ese diabetes iwayo ari early. Ndonguva yekuenda kunotestiwa iyoyo nokutsvagiwa kuti zvii. Usati waita masymptoms ari late akafanana nekuti tsinga duku-duku dzeropa dzinenge dzaafektiwa. Tsinga dzeropa duku-duku dzikaafektiwa dzinovhara.
Vatiwo vamwe vanhu vanorarama nechirwere ichi vasingazive kuti vanacho.
Chirwere cheshuga ilifestyle disease, mararamiro ako. Saka anchiti lifestyle ndiri kurevei. Number one, paexercise. Munhu ngaangojaira kubvira ari mudiki kusvika akwegura asvika 100 years. Nyaya yekuexercise. Exercise is very important kudzivirira chirwere cheshuga, zvirwere zvana BP nezvimwe zvirwere zvakawanda-wanda zvinoitika munyama yemunhu. Chechipiri, diet. Zvaunodya, zvokudya zvedu zvechinyakare zvava zvakanaka zvikuru. Saka padiet pako munhu ita make sure kuti macarbohydrates ari low.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano sezvo mibvunzo yatanga tanzi titumire nemutauriri webaziri vaDonald Mujiri yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi padande mutande rebaziri vanoti munyika pavanhu zana gumi vanenge vaine chirwere cheshuga ichi. Bazi rinotiwo hurumende iri kushanda kuti ikwanise kuzowanisa mishonga yeshuga ipachena. Sangano rinoona nezvezvirwere zveshuga pasi rose reInternational Diabetes Association rinoti muZimbabwe vanhu vakuru vanodarika zviuru zana nezvitanhatu nemazana mana vane chirwere cheshuga. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo pasi rese vanhu mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 422 million vane chirwere chirwere cheshuga. Sangano rinoona nezveutano pasi rese rinotiwo ndufu dzinosvika miriyoni imwe chete nechidimbu dzinokonzerwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa che Live Talk chatinotarisa zviri kusangana neva zvizvarwa zveZimbabwe chekerere pasi rese. Chirongwa ichi chinouya na 8 p.m. manheru ega ega. Nhasi tiri kutarisa gadziriro dzekunyoresa kwevanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya, dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru, nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ndinodzokorora zvakare 001-208-465-0318. Chirongwa ichi chinobudawo pamapeji edu pamadande mudande eFacebook, paVOA Shona, paVOA Debele nepaVOA Studio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzemabai election ayo achaitwa musi wa9 zvita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeo Pomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva mumarara kuPomona. Mukuru wekereke yeRoma Pope Francis vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro. Tabve tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mumaoko aTabo Kancube achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 6 lwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amakhosi aqalisa kusasa ngo-10 lama submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angatshaya imali ekumele ibhadale nxa kuthi ufake ebhenki ungazange ube le-proof, your papers will not be accepted.
Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections we-nomination court uhlala kusasa mhlaka 11 lwezi.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu uhlelo olwe-Geo Pomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa eleZimbabwe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impi yaseGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections owe-nomination court uhlala kusasa mhlaka 11-7 lwezi. Lolu khetho oluza kwenziwa mhlaka 9 Mpalakazi ngenyanga ezayo lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende le-senate kunye lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala waleli bandla. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umthethondaba waphezulu we-High Court ngomgqibelo ulahlele khatshana udaba oluphanikwe ngabe-CCC oluphikisa ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende le-senethi nguChabangu. Abamabandla ezombusazwe ambalwa agoqela iZANU-PF, iZAPU lamanye aseveze isifiso sokuncintisa kukhethwa lwama-by-elections lenyanga ezayo. UMnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele osebambe intambo kuleli bandla uthi lanxa exotshise amalunga aleli bandla bakhona asebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lwama-by elections.
Siyalomukela njalo i-judgment yenkantolo ephezulu yeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bawinile ibade beku-trial izolo. Njalo siyangena ku-by-election. Asisoke siyekele i-space, i-democratic space for that matter ukuthi singazisangeni. Yithi esasikreatayo kumele singene ku-by-election.
Ubona ngezokhetho obandlale TPC njalo ngumeya weHarare umnumzana Ian Makhoni uthi abaxotshwayo bonke bayabhalisa ukuncintisa e-nomination court kusasa.
Nakathini sakho sakaruma pamazino kana nini womukabegere chishena.
Ibandla leZANU-PF lidilikhalele ngamehlo abomvu ukuthi lincintise njalo selilungiselele. Umnumzana Archie Ponda isikhulumeni saleli bandla koBulawayo.
PF is ready for by-elections.
We have completed our primary process. We have
selected our candidates. And our engine was still warm. We are coming straight out of a campaign. So we are more than ready for this election. Tomorrow we are ready our candidates for nomination court. We don't foresee any problems. We are always organized and things always go well. So we are ready to get back on the ground. We are ready to go.
Luto olunzima ngoba sihlezi sihlelekile.
Isikhulumeli sabandla leZaphu umnumzana Msondlovu uthi iZaphu yancintisa kulolu khetho ngoba kuyizifiso zikaZulu.
Iningi labantu bathi singaniki ithuba iZANU-PF ukuthi yenze mathanda ezigabeni zethu. So ngakho ke thina njengeZaphu siza contesta kulolu ukhetho kuma by-election wonke aku council la kuma MP. Kodwa siyathembisa ukuthi iZaphu izafaka ama candidate alesizotha ama candidate athembekayo.
Ibandla le-United Zimabhalayensi lithi lalo liyancindisa kuma-by-elections. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kamongameli waleli bandla, uthi sebelindele ukubhalisa ukuncintisa kusasa.
Thina siliqembu eli very serious ukuthi silungise ilizwe, ilizwe libuyele esimeni esingcono kakhulu. Sizalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngabobani abazamela izigaba nezigaba, ezigaba nezithile ama-MP nama-councillors. Sifisa ukubona ilizwe lelithuthuka lisiba ngcono. Libuyela kulesa simo sakudala kwakuthiwa i-bread basket of Africa. Abantu baziqhenye ngelizwe labo.
Inhlanganiso yabona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi silungiselele i-nomination code kusasa. Esinye siphathamandla seZEC umnumzana Otelius Laigwana uchaza kabanzi ngohlelo lwakusasa.
Samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 nama-submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale, which is $1,000 for or equivalent rate for the National Assembly. Nxa u-4 angachaya imali yakhe ungazange ireflecte, nxa ukuthi ufake ebhenki ungazange ube le-proof, your papers will not be accepted.
Ikamramu ezochisas bandawe Studio 7.
Kusenjalo uDr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance utshele usithandekile Mhlanga oweStudio 7 ukuthi labo bayancintisa kulolu khetho.
Yeni likhangelele abanye ligela lizikhangele lona ukuthi yini elingakwenza. Ama primary election enziwa nxa bebanengi abafisa ukumela ibandla. Kodwa kuya ngokuthi ke ibandla lona livele lifaka imigomo bani yokuthi ozamela abantu kufanele abe lalokhu lalokhu, ikho kuzadala ukuthi ucinisulwe abantu abangu 15 abathi sungaba ngokhansila. Kodwa ke ngokhetho lika 23-24 August asizange ke sikuthole lokho. Asazi ukuthi okwakhathesi kungaba khona nxa iFreedom Alliance ithe yangenela lapho ebona ngani iqine khona.
Nxa lathola amavoti ambalwa, khathesi lilethemba nalo ukuthi amavoti azaba maningi.
Lapho-ke iFreedom Alliance ephatheka khona, injongo kuyabe kungumela abantu ifeze injongo zayo ezinhle kangaka.
Kuyini obona ingani kungabangela ukuthi abantu basukumele phezulu belivotele? Yiziphi inhlelo zenu ezingakhwabithwa ngabantu?
Injongo zeFreedom Alliance zibanzi jikelele. Kodwa njengoba ekhethweni thina kwamanje sisakhangele kobulawayo, silohlelo lokuvuselela ubulawayo. Sikhuluma ngokwenza ubulawayo akhwabitheke kulabo abafuna ukuthuthukisa ezamabhizimusi, labafuna ukuwasungula ukuze phela kwakheke imisebenzi. Kanti ke kwehliswe lobugwelegwele obukhona kulabo abaphethe ubulawayo okweminyaka yonke le, okukhomba ukuthi yikho siqakathekisa abameli abalobuzinza, abalobuntu, abazi abafuna ukukwenza, hathi abangena ekhethweni ukuze umuntu ayethola idlelo. Kanti ke sikhangele njalo sibhekise kubulawayo lapha esifaka khona abameli bamakhansila. Sikhangele ukuhlanzeka kokabulawayo, lokho esikubona ukuthi kumele kuqale kubo abahlali bakobulawayo ukuthi sizivuselele idolobho lethu lihlanzeke libe lihle. Sikhangele uhlelo lwamanzi ukuthi ubulawayo ufa nje ngoba akulacebo lokutholisa amanzi esingathi amanzi angathembe ukuthi umuntu azi ukuthi amanzi abakhona. Konke lokhu kuyabulala ukuthuthu intuthuko yedolobho lethu lelizwe jikelele. Ngakho thina sithi ubulawayo njengesigodlo sethu kwezemnotho, kweze-industry, kwezamasiko, njalo esikhangele kuye emkhonweni wakithi. Kuqakathekileke ukuthi aphathwe ngobunono obuphezulu ngokunye kwenhlelo esilazo ku-revive Bulawayo kumbe ubuya Bulawayo, uhlelo lwe-Freedom Alliance. Ngiyabonga.
Lo ngu-Dr. Samkele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Innocent Ndibali laye owebandla le-EFF Zimbabwe uthi abazancintisa kulolu khetho.
Thina as EFF Zimbabwe siza participate kuma-by-elections. Mina yimi engakontestayo last time njengo president we EFF Zimbabwe. Nje ichallenge layo ngalahla isithupha ngalahla lamanye ama documents. So at the moment o rep wami ongani bayala bathi kufuze ngi submit lamanye ama original documents, but ngithe indaba yakhona because sayifaka emapolice endaba yokuthi ngalahla amanye ama documents, kodwa ukuparticipate siya participate. There is nothing illegal ngama elections lawa, ngama by elections lawa. Ama by elections lawa akhozwe yibo abantu be triple C. Practically triple C is splitile, and nxa be splita we recallana thina asilani lakho lokho, thina siya participate. Siza participate with a view yokuwina, sifuna ukuwina ukuthi sibe lo MP owe EFF Zimbabwe e parliament. Ithuba silalo sibili elikhulu, njalo sizilungise sizimisele ukuthi sikhankase kakhulu. Thina, as you know, sisithandekile, we are a socialist revolutionary movement. Thina sikhankasa kakhulu ngokuthi sifuna a free quality decolonized education. Thina sikhuluma ngokuthi EFF ingangena iphathe is making sure ukuthi education is free. Ama clinics avulwa 24 hours indawo zonke nje zalapho siyabe sikonteste khona. Njalo si very clear ukuthi iland kumele ibe expropriated without compensation, inikwe ezandleni zabantu. As long as kule by election siya contesta, thina isithi esithe bexabane be recallane, thina okwethu ukuthi siparticipate, sipushe iagenda yeparty yethu socialism, sipushe iagenda ye economic freedom in our lifetime, sipushe iagenda ye free quality education, sipushe iagenda ye nationalization of mines and banks, sipushe iagenda ye EFF njenge borderless revolutionary movement. Sifuna icontinent ibambane, sifuna one country, one currency, one army. Sifuna icontinent ekwanisa ukuzivikela from ama enemies. So thina, we are very clear, we are ideologically different from triple C. Thina si socialist revolutionary movement. We do not believe in imperialism or in capitalism.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-EFF Zimbabwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu uhlelo olwe-GeoPomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kukahulumende wakhe ukuthuthukisa ele Zimbabwe ukuba lihambelane lezinga lendlela zakulezi insuku ezokulondoloza imvelo ihlanzekile. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emkhosini wokuvula okusemthethweni ngumongameli Mnangagwa uhlelo lwabe-GeoPomona lokuphehla amandla kagetsi kusetshenziswa izibi ezisendaweni lapho okulahlelwa lezi zibi ngabe council yaseHarare ePomona. Umnangagwa uthe uhlelo lolu lufaka eleZimbabwe esibangeni sokusebenza indlela zakulezi nsuku uguqula izibi ukuntuthuko yelizwe njengamazwe womhlaba.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards, where residents enjoy the ambience of modern built environment.
Uhlelo lolu lutshengisa ukuba uhulumende wami ufuna uZulu aphile impilo yaphezulu ekholisa, uZulu akholise ukuphila kumvelo ehlanzekileyo.
Umongameli uqhubeke esithi ukwakhiwa kwe-GeoPomona kuveza ukuba abazotshala imali kuleli bayethemba isimo samabhizimusi kuleli. Inkampani ye-GeoPomona Waste Management esebenza labatshali bemali abavela kwele Italy ithi bazasebenzisa ukuguqulwa kwezibi ukuze zibe ngamandla kagetsi kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Uhulumende uthi kunje uhlelo lwe-geopomona solunikeza abantu abangamakhulu phose amabili 188 imisebenzi. Kodwa ummeya weHarare umnumzana Ian Makoni uthi kusasekhona okuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana lolu hlelo lwabe-geopomona lukhanye ukuthi luluncedo bani kuleli dolobho.
Ikansili sike yakhuluma njalo sifisa ukuba uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili sisebenze ndawonye.
Umsebenzi wekampani leyi uza ngesikhathi umunisipali weHarare waphikisa ukuba uhlelo lolu luqhubekele phambili ngoba engazwisisi ukuthi kungani kumele abhadale inkulungwane eziphezu kwamashumi amabili zamadola eMelika, $22,000 ngelanga. Kodwa umqondisi we-geopomona umnumzana Delish Ngwaya okhulumele Studio 7 uyalandula ukuthi kukhona ukungezwisani phakathi kwahulumende ikhansili labo. Enye ingcitshi isebenza lenhlanganiso ye-Youth Environmental Management Plans ye-MAP umnumzana Pride Mkono uthi uhlelo lolu aluziseki ukuba luluncedo bani njengoba lulendleko enkulu kuzakamizi zeHarare.
IHarare City Council leyo kumele ibe ikhipha imali ibhadala inkampani yeGolix ithi yona iproject le ayihambelani lezinqumo zayo na njengekansili ukuthi ibe isenza isikhangele indaba ye-energy esingathi ye-electricity amagetsi. Sibone njalo ukuthi iHarare City Council ibisala ukuthi iproject le iye phambili ngoba imali ebezikhulunywa yiGolix ziningi kakhulu, ikansili ingasoze ikwanise ukuthi ibe izibhadala ngesikhathi. Njalo kuzayenza ukuthi abahlali beHarare bethwale nzima bebhadala lesi sikweletu.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaphehla amandla kagetsi alesisindo samagetsi angamachumi edlula amabili 22 megawatts. Kuzakwenza ukuthi abantu abafika amakhulu amahlanu 500 bathole imisebenzi. Iningi lithi kulungile ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukugcina amadolobho ehlanzekile, kodwa uZulu akalathemba lohlelo lolu ngoba imbadalo efunwa yinkampani le andubana ibuthe izibi kuleli dolobho iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano amazo omhlaba e-United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impese eGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Kodwa inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uyena uthi abasoze bamise impi ukuze kukhululwe abathunjwa yiHamas. Umphathintambo weMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele iWest Bank ekhokhelwa yi-Israel wasesiya eTurkey kuyangena imihlangano yokuzama ukumisa impi okwesikhatshana. I-Israel ithi isitshaye indawo zeHamas ezedlula inkulungwane ezimbili lengxenye kusukisela ekuqaleni kwalimpi, kukanti inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kuhlaselwe ezibhedlela ezilikhulu lambili eGaza ukusukisela mhlaka-7 kamfumfu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa nomgcini sihlalo wenhlanganiso ethuthukisa lokulondoloza imfundiso lesiko lokholo lwesi-Islam eMakomborero Insikelelo Trust uSheikh Laja Yasini.
Kwenzakala i-apartheid laphana. So I think mazokhuluma uPresident Netanyahu ukuthi i-solution ukuthi babulale as much as possible until baqeda abantu beHamas. Angeke babaqeda abantu beHamas. And i-Hamas, according to ama-statistics, ikhuluma ukuthi e-Hamas ikona lapha e-Gaza. But ama West Bank bayadubula nesinye isikhathi kubona be-Israel. So if bebalwisa ama Hamas, why bazongena kubo West Bank namanye amadorobha ukuthi babulala ama-Palestinian?
Sizwe inhlanganiso ezijiyeneyo, lamazwe agoqela iMelika bekhuthaza ukuthi kuke kumiwe ukuliwa eGaza laphana ukuze kuphathiswe abalimeleyo, kodwa i-Israel yona isithi ayisoze ime ukulwa kuze kukhululwe abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
I think i-problem yokuthi u-President Netanyahu ubona i-solution ukuthi itholakala through i-war kuphela, akaboni i-solution from any other possible avenue. So before even le kala from 7 October, bekakhulumile yena even lesikhathi bambiza e-America ukuthi ubona ukuthi i-Hamas ama-terrorist and ama-terrorist aba understand any other language ngaphandle ukuthi babalwise, babadubule, bababulale. So yena i-language I understand ayi ilokuthi kulwiwe, yabona. But even mabathi bafuna ukuthi balwise i-Hamas, given ukuthi si understand ukuthi something yayenzeka and kwalimala abantu, but ibona i-retaliation bayenzayo, bapanisha wonke umuntu and abana i-discretion ukuthi ubani uzolimala, abanandaba ukuthi abantwana.
Ubona ngani kuzaphetha njani lapha?
Laba abantu abadala, asibabiza abantu abadala, aba-USA, aba-UK, bona mabastope ke ukuthi basupporte i-Israel i-breaker ama-international law. Because angithi masikhuluma indaba yase-Russia nase-Ukraine, sikhuluma ukuthi i-Ukraine in a right to defend itself because they are occupied. So, same language ukuthi abantu base-Palestine bane right to defend themselves because i-Israel ikhulumiwe lapho e-UN ukuthi they are the occupiers, they are the colonizers.
Lo ube ngu-Sheikh Lajah Yassini, umgcinisihlalo wenhlanganiso ethuthukisa imfundiso yesi-Islam eMakomborere Insikelelo Trust. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lo Reverend Useni Sibanda, ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula. Siza lethulela udaba lolu ngokuya kwesikhathi. Amakhansila lezakhamizi zasewange bakhala ngobude bomango ohanjwa ngabantwana bemaphandleni abaqalisa ukuya esikolo esibangeni se-Early Childhood Development, ECD. Inengi lalaba bantwana lihamba umango odlula amakhilomitha amahlanu ukufinyelela esikolo phezu kokuba lindawo ihanqwe izindawo ezigcinelwa inyamazana zendle ezingabahlasela. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa imfundo seyenziwa yaba yimfanelo kuye wonke umntwana kusukela kweleminyaka emine, abazali kanye lenkokheli zakulumango zithi uhulumende ngabe imfundo yabo ECD le wayisungula okusemthethweni ngemva kokwakha izikolo duzane lemizi ukuze kwehlise imango emide ehanjwa yilaba abaseluchako. Ukhansila kaWard 6 unkosikazi Noliya Gumede emangweni weMilonga uthi kunje abantwana abaningi kabasayi ezikolo nsuku zonke.
ECD side ewadini lapho engikhona from Shantani to Sisiyathu bahamba a matter of 5 plus kilometers umntwana omncane siye esikolo. Lapho ngikhona mina eSisiyathu 2 befunda eNdimakule ngapha eSkanda kubi ward 5 to 7 kilometers umntwana siye esikolo. Sicela kube lokuyisikolo okuncane ukuthi umntwana omncane eqalisele khonapho abesesiya esikolo ezinkulu.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi inengi labantwana baka-ECD kalikaqini, ngakho kugcina kusiba ngumthwalo womzali ukubeletha ingane emhlane emusa esikolo phinde amhlangabeze.
Umntwana ma esesuka endaweni ekhatshana esesikolo kuye kuyabe kungamphathi kuhle ngofika esediniwe. So kuyisifiso sethu sokuthi kuvulwe indawo eziningi singathi ngama education centers, especially ku-early childhood development. Kwenzela ukuthi umntwana uma esasemncane laphana engasizondi isikolo ngenxa yomango. So kuyisifiso sethu sokuthi between each and every primary school at least kubele the Early Childhood Development Center.
Omunye wabathwelela umthwalo ngonkosikazi Ethel Sibindi waseMilonga othi uqukula umntwana ngovivi emusa endimangule.
Okwalapha kunzima, sivuka ngo-5 ekuseni ngigesa umntwana ngilungisela ukuthi esikolo ngimphekezele eze yofika ngo-7 ngoba sihamba umango omude, uhambe ekhala indlela yonke ngoba umango omude, uhambe esiwa kwezinye isikhathi eke vuke ngimthintithi. Kodwa kunjalo ngiyamphekezela ngizo ngiyomthiya esikolo ngoba kulezi nyamazane ezilobungozi ebantwaneni, kulezi ndlovu, kulezi mpisi. Njalo futhi ufika esediniwe ngoba ebehambe umango omude.
Uhlupho lolu lubikwa lungabhahanga emangweni weWange kodwa luyimvama esigabeni sonke nje seMathebelele North. Lokhu kufakazwa njalo luphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Report yomnyaka ophelileyo besithi abantwana abangaba yisilinganiso samachumi edlula amahlanu ekhulwini 53.3% esabelweni lesi baphelela emfundweni ephansi eprimary, kuthi ihlekana nje elingayindawo yilo eliqeqesha lifike kumfundo yekolitshini. Umphathi ntambo weMathebelele North umnumzana Richard Moyo uyakusekela lokhu kodwa esithi ingqobe ikumakhansili ngoba kuyilapho okumele kusetshenziswe imali ze-devolution funds.
Yizwi imali zonezo ezisebenza into ezinjalo ukuthi alwa bona ba-identify nxa bebonti kule ndawo laphana isikhexe bephumele resolution njengama-councillors ukuthi imali leyani ingabuya e-devolution beyakha i-ECD eseduzane lemizi ukuthi abantwana bengahambi imango emide. Njalo lakhona okokutsho ukuthi abantwana abaningi bagcina bephelele primary level because ama-secondary schools abekhatshana, abantwana begcine bedonde ukuya ezikolo zangkhona kwakule nyamazana kulezi gebenga abantwana badlengelwa nxa behamba imango emide.
Kunje amakhansila athi esiqintini seBhinga kumpumela yezimseki yomnyaka odluleyo izikolo ezilithumi lathoba munwembili zwaswela ngitsho umfundi oyedwa wafinyelela ukwedlulela phambili ngemfundo ngemva kwempumela ye-olevu. Umoyo uthi ukuze kwehliswe uhlupho lolu uhulumende ngaphansi kohlangothi lwezemfundo usehlale phansi waphuma lecebo lokuthi kwakhiwe ezinye njalo izikolo zesecondary eziningi esigabeni sonke seMandebeleni yenyakatho langezansi ngemva kokunanzelela ukuba izigaba lezi ziyasilela kwezemfundo nxa ziqathaniswa lezinye izabelo okuyikho okwenza izinga lokuqeqesha liqhubeke lisehla. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje silethulela ingxoxo esiyenze lo mfundisi uSeni Sibanda ngempi ye-Israel leHamas. Ureverend Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula.
Ukuthula kuqakathekile njalo siyananzelela ukuthi limpi esikhona eGaza sokulabantu abaningi esingathi ngomama labantwana abalimalayo abanye abafayo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube nendlela yokumisa ukwenzela ukuthi kuqale kunanzelele ukuthi abantu kazana bavikelwe njalo abasoze begcine besiba yibo abalimalayo ngoba badutshulwayo ukuze kuvikelwe impilo zabantu. Kuyathokozisa ukuthi nxa sisiza ukuthi Melika le-UN bayazama ngamandla ukuthi limpi ime lokuthi ukudla kungene eGaza kusize abantu.
Kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe eGaza laphana ukuze kumiswe impi?
Mbona ngani into esidingakala kathesi ngumlamlankunzi ukuba yona i-UN labomelika labanye besebenza ukuthi labo abathunjwayo bekhululwe njalo-ke kube le ndlela yokumisa impi, kukhulumisane le Hamas la i-Israel. So kuyinto esiqakathekile ngenxa yokuthi limpi ekhona eHamas le-Israel iyagcina idonsa umhlaba wonke, iyingozi ekhona enkulu kakhulu. Ngakho mbona kuyadingakala ukuthi kube labantu abangaba ngumlamlankunzi abangasebenza nzima ukwenzela ukuthi kulungiseke.
Lo ube ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.